Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Varayiridzi voita chisungo chekuti hurumende isavabatire mari dzepenjeni, vachiti hurumende ndiyo inofanirwa kubhadharira mari idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchegutu apo vanga vachishandira guta iri mushure mekuwirwa nedambudziko rekorera iro rauraya vanhu vana pari zvino. VaMutsvangwa vati dambudziko rekorera mucherechedzo wekuti hurumende yaimbove yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitadza basa pamwe nechikwata chavo cheG40.
Izvi hazvisi nhamo inowanikwa kune vanhu vekuchegutu yekuti vatadza kuzvivandutsa. Inhamo inowanikwa kana hurumende inenge iripo isina hanya nekurarama nekuvandudza upenyu hwevanhu. Saka kana tichitaura nyaya dzemaG40 nekutadza kwavo kuti nyika ienderere pamberi, mubayiro wacho ndo waakuonekwa uyu. Vanhu kufa nekorera rwechipiri munguva pfupi yegumi remakore.
VaMutsvangwa vati korera chirwere chinowanikwa munyika dzinenge dzakasaririra munyaya dzebudiriro. VaMutsvangwa vati hurumende itsva yava Emmerson Mnangagwa ichagadzirisa nyaya yeutano munyika.
Chirwere chekorera chinowanikwa bedze mune nyika inenge yasaririra pane nyaya yekuvandutsa magariro evanhu. Isu tiri kutaura kuti hurumende itsva yava Mnangagwa yakaona kurireza kwakanga kuchiitwa nehurumende yanga iripo yemaG40 iri kupa vanhu vechegutu nevekunoto nevekumachiwesi nedzimwe nzvimbo kuti sekwende yedenda rekorera haichazofi yakadzoka zvekare kuno. Sekwende yechirwere chetyphoid nezvimwe zvinokonzerwa nekuti hurumende haisi kuita basa rayo kuvandutsa upenyu hwevanhu. Izvozvo taakuzvinadzira ndandoo kunobva korera.
Vachitaura pamusangano mumwe chete wavaita nevagari vemuchegutu, gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa vati dambudziko rekorera haripere kana nyaya dzemvura nekuraswa kwemarara dzisina kugadziriswa mumaguta munogara vanhu.
Chirwere chekuti kana nharaunda yedu ine tsvina, kana mvura yedu isina kunaka, isina kuchena, kana tsvina yedu tinoita ichirega kutosvika kwainofanira kusvika, zviri muimomo muguta muno. Kana tichitengesera mango paruwanda vasingabvumirwi, izvozvo zvimwe tipakorera, izvozvo zvimwe tipakorera. Tingade kuhwanda hwanda vamwe havadi kuzvikaura kuti illegal vending itoti. Saka tikangoregera kuchenesa mvura, tikarega kuita matoileti da akachena, tikarega kutora tsvina yemawesi, tinoramba tine korera retai.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi mapfumbamwe nevashanu varapwa manyoka anofungidzirwa kuti mucherechedzo wekorera, uye vamwe makumi mana nevashanu vakambochengetedzwa muchipatara vachiongororwa kuti havana korera here. Kushanya kwaitwa nemakurukota ehurumende aya kunotevera kwakaitwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri nemusi wechipiri. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Ata Chigoriwa.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraude vanoti sangano ravo rabatana nemamwe masangano anomiririra varairidzi mukuparura chirongwa chekuti hurumende imire kuvabatira mari dzemapenjeni yobhadhara iyo hurumende sezvo mari dzavari kutambira dzave shoma. Chirongwa ichi chaparurwa nhasi kwachikwana kuchitungwiza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mamwe masangano evarairidzi paamire nenyaya iyi. Asi Marvelous Mutlanga nyahuye weStudio 7 ataura navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Chirongwa chatiri kuparura izvezvi ndechatiri kuti fees dependent deduction. Yatiri kumisa kuti hurumende ngairege kubata mari dependent deduction nekuti tiri kupikisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga ndechekuti chinopikisana nesakastory instrument 1 of 2000 yekuti mari 7.5% inobatirwa maticha inobatirwa pabasic salary kana macivil servants. Vari kubatira vanhu kubva 2015 pagross earning vachitarisa netransport allowance vachibata patransport paaccommodation nezvizvi zvekuti izvozvo hazviiti. Chinopikisana zvakare nekadoma agreement yekuti vanhu vanofanira kunge vachitambira maliving wage iri above the poverty line and vamunana 2009 pane chibvumirano chekuti maticha mane macivil servants vangangozobatirwa mari chete kana vachinge vakuwana mari yakadarika poverty bottom line. Chechitatu chinopikisana zvakare nenyaya yemabasic ethics etransparency and accountability yekuti maticha ari kubatirwa namari nemamacivil servants asi havazive kuti panopera 10 months vachibatirwa vaweti mari zvinove zvakakolaboretwa navachina masa vachitaura muna 2016 mwakadzokorera muna 2017 muna April kuti isusu dzimwe mari hatisi kutorimita nenyaya yekushaya mari. Zvinoreva kuti kubatirwa mari iri mari yangodzikiswa pasalari.
Muri kutarisira kusangana nehurumende here mushure mekuparura chirongwa chenyu ichi?
Tiri kuunganidza mapayslips ari kubva kuvanhu vachinyora yatiri kuti mune munhu anonyora payslip pake seindividual petition. Tiri kutarisira kuwana mapayslips 10,000. Mumwe achanyora kuti anosaisa seko panotorwa pension deduction onyora kuti CZD chaunganidza mapayslips kutarisira 10,000 by end of February. Tozounganidza maticha atiri kutarisa kuti anogona kuita churu zvichienda mberi. Vofamba vakatakura macardbox emapetition emamwe maticha kwaze kuya woenda kupublic service woenda kuSSB zvavari kuti tisatibatire mari iyi nekuti mari isina tsarukano.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura naMarvelous Mutlanga nyahuye vari kwachikwana. Kota rinoona nezveAfrica muBritain amai Baldwin vanoti vari kufara zvikuru nevanhu vavakasangana navo apo vainge vari muZimbabwe. Vachitaura muvhidhiyo yavatumira kuruzhinji rwevanhu, amai Harriet Baldwin vati hurumende yavo icharamba ichishanda nevanhu vemuZimbabwe kuitira kuti ibudirire. Amai Baldwin avo vakasanganawo nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo vapa mari inoita mamiriyoni mashanu emapounds kumasangano akazvimiririra senzira yekutsigira zvirongwa zvesarudzo. Asi amai Baldwin havana kutaura kuti vachashanda sei nehurumende kunze kwekungoti hurumende yavo ichashanda nevanhu vemuZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chipo Mukonza vanoti rwendo rwaamai Baldwin hunotaridza kuti Britain inoda kudyidzana neZimbabwe asi inodawo kutanga yagutsikana nehurumende yavamunangagwa.
Ini ndinoona sekuti UK iri kuvatengati kuresponda kuhurumende yavamunangwa. Saka vari kuona kuti vangakwanisa sei kuti vopinda sei muZimbabwe, vangagadzirisa sei hukama pakati peZimbabwe neUK. Zvavari kubatsira nezviri kuitika nezviri kutaurwa nemutungamiriri wenyu ndizvo here? Zviri kuenderana here?
Tanzwa vachitaura kuti vakasangana nevemisangano yakasiyana-siyana vanoita zvekodzero dzevanhu nekumiririra vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vakavimbisawo kuti vachaisa mari. Munoona sekuti mari ine udzamu ungaite basa rakakura sei muZimbabwe?
Mari avataura tichiona sekuti imari yeroda kuti vaone kuti maelection afambe zvakanaka muZimbabwe. Pasave nekubirirwa nekuda kuda kuhisi redu yakare. Saka ndiri kuona mari iyi yakananga kupiwa masivil society anoona nezvekufamba kwemaelections, anoona nezvemarights evanhu munyika yeZimbabwe kuti pave neyatingati transparency.
Saka neimwe nzira tingati here iziso ravari kukanda muZimbabwe kuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here uye shanduko iri kutaurwa yakuchinjika zvechokwadi here?
Ipapo munenge mabaya chaipo iziso. Nekuti tikatarisa ka iyo UK former colonizer yeZimbabwe saka vane maexisted interest munyika yavo ende saka vari kuramba vachida kuita ziso vave nenzeve nemaziso paground anenge achiona nekutaura nekuvaziisa zviri kuitika munyika.
Iwo macivic societies aya vari kutaura nezvavo ndivanani ava avatinganongedzera kuti seava 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 ruzhinji rwenyika rungada kunzwisisawo ipapo?
Vaya vano macivic society anotarisa kuti maelections ari kufambwa sei kuda vakaita sana Zisli, vamwe vakaita sana Crisis in Zimbabwe, mahuman rights organization sanana Transparency International.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chipo Mukonza vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 1386 0 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu anga akazviteya nebhambu munzvimbo yaimbove pasi pevarwisi kumaodzanyemba kwePakistan azviputitsira bhambu iri ndokuurayisa vakuru vemauto vatatu, vamwe vanomwe vakakuvara. Mutongi wedare redzimosva muFrance atongera muzvinafundo anozivikanwa muSwitzerland uye ari wechitendero cheIslam Tariq Ramadan kugara muchitokisi mushure mekupomerwa mhosva yekuita zvepabonde asina kuwirirana nemadzimai maviri muna 2009 nemuna 2012.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoti nyika yePoland ndisawira weAmerica mukutonga zvine jekerere. Pavakashanyira Poland mazuva mashoma apfuura, vaTillerson vakaita hurukuru dzekudzivirira nyika izvo vakati zvinokosha zvikuru kuPoland. America iri kushanda nePoland negungano reNATO mukusimbisa kuzvidzivirira kwenyika dzeEurope. vaTillerson vakarumidza Poland mukukwanisa kwayo kushandisa kuita zvikamu zviri kubva muzana zvemari yayo mukuzvidzivirira. Pari zvino Poland inoshandira kuti iwedzere mari inoenda mukuzvidzivirira kuti ipfuure zvikamu zviviri kubva muzana. America nePoland zviri kuwedzera mushandira pamwe wayo wekurwisa nhau dzemanyepo pamadande mutande uye mukutsigira Ukraine mukuedza kuzvitonga kwakazara. Kufanana nePoland, America haigashiri mbombi yeNord Stream 2 iyo inobva kuRussia negas ichipfuura nemugungwa reBaltic kusvika kuEurope. Izvi zvichazoita kuti nyika dzeEurope dzimirire kutenga gasi kuRussia, zvinozopa mari yakawanda kuRussia kuti mutungamiri weRussia vatenge zvombo zvokuzorwisa Europe nazvo. America inofara nekutsigira Poland mukutsvaka gasi nekuzvidzivirira kubva kunzvimbo dzakawanda kwete kumirira Russia chete, nokuti vanogonawo kutenga gasi iri kubva kuAmerica. Vatilazen vanoti, sezvatagara tichiita kubva kare, America inofara kumira nevanhu vokuPoland nhasi namangwana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine mumwe mudzimai akatanga iye chikoro chevadiki kana kuti crash achishanda iye ari muchinoi. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Munoitwani uyezve makatanga sei crash yenyu iyi?
Donzi Sandra Chafaus. Tinogara muchinoi, ndine preschool yandinayo kuRuhimbo. Gore rino ra2018 takatarisirwa savadzimai vanhasi kuti tungosumukawo, tungokwanisawo kuchengeta mburi dzedu. Neizvozvo kozi ndo mabasa zvine maoko atinge tichingokwanisa kuchiitawo tikwanise kuraramawo. It's like family thing yekwacha possible. It's a family yekuti inini, sister yangu, my mom, everyone are included in this family. Saka mune munhu anenge ane like pati yake yaanenge achiita. And I was school in the Bright Angels preschool iri kuRuhimbo. And Ruhimbo is like a location. Saka ndokwatiri koko nefamily yedu. Takangofungwa tiki tatingobatana batana tongoitawo zvinhu zvinokwanisa kungoita kuti family yedu ingosumukirawo.
Zviri nyore here kushanda nemhuri nekuti vamwe vanonetsana kana vachishanda semhuri?
It's also makurira tikaitaka takakura tiri vanhu vakangobatanidzwa. Zvokuti zvekunzi hanzi vanhu havana kubatana totozvinzira panext door. Totobatana topanana maideas kuti todii todai todai. Isu kwedu takabatana tiri raiti. Tiri bhoo tinosapotana zvinhu zvese zvatinge tichida kuita.
Mune vana vangani vari kupinda pakreshi yenyu iyi?
Vana vatinawo zveso i32, asi tinenge tine shuviro yekuti tikwanise kuwanawo vana vakawanda. Unosanganawo nezvakawanda kuti unogona kuti watora mwana, vabereki dzimwe nguva ndo vanowithdraw vanawo vakuti hatisisina mari. Asi tinenge takatarisawo tinge tikurowo tiende mberiwo titowo. Izvozvo pari zvino tine preschool chete. Takudoti at least tange kuvaka chikoro tidii. Saka unongotodawo support kubva kuvabereki. Saka mumwe mubereki anogona kuti ndine mari yemwedzi chete, pamwe uri kutarisa kuti vaende mberi but vanodropa.
Zvakakosha sei kuti vana vaende kumakreshi?
Zvakakosha kuti vana anokwanisa kuti kana akuendawo grade 1 zvinhu zvinomurerukirawo chikumberi. Pane uchizvoni anotanga unoti grade 1 asina background yepreschool kana maECD asina kubatsirwa zvinononetsa kumberi uku. Ndopaya pamunoona vamwe vabereki achiti mwana wangu pamwe am grade 2 ndakumudzokoredzadi izvo zvake hazvikuita sei zvendiriende. It's because unenge wangotangira mwana wangoti grade 1.
Munobhadharisa mari yakawanda sei?
Full day yedu inenge iri $50, half day yedu $25. Hatikwanisi kuti tiite maprizes ari kumusoro. Isu standard yedu yakanaka. Hatikwanisi kuti tiite maprizes ari kumusoro nokuti location yedu ndeyekuti anenge afunga kuti zvikedza ndiite kachikorapo munhu ari ngomuko ungoita sei ungoti imba yako ubva ita chipriso. Saka zviri kutinetsa maprizes dzedu tiende maprizes ari pamusoro nokuti munhu anenge angofungawo kumuka aita crash anonoita like half of the price yatenge tinayo. Saka zvinonotinetsa manje kuti tiite vana vari moo. Vamwe vana vanenge vakutodzikira vakutoenda kuya kune mari dzishoma. Saka zvinonetsa mbichana.
Pane malaisensi nezvimwewo zvinodiwa here kuti munhu atange basa irori rekuita kreshi?
Gong pagore tunobhadhara $556 epreschool ndoyatinobhadhara wedha nevana 5 kana kuti 10 kana kuti havana basa nazvo chavanongwaiwanongwa iwa kuti preschool ibhadhare mari iyo and it's like for the whole year.
Munoona mangwana rakakumirirai sei imi semadzimai emuchinoi nepasi rose?
Nishandongotaura kushingisa vamwe kuti vanhu zvakudependa kuti munhu iwo uchaunonyatsokuda chaicho chii, bcause vakati unoda preschool vakapinda mazviri, kana ukati unogona kuita zvekuchengeta huku vakapindawo mazviri, kana kuri kutengesa madomasi kana kuri kuita sei, but zvakudependa kuti iwewe munhu unoda zvii, because it doesn't help kuti like vanhu vechidiki vechikadzi vapinde mabhawa, vakangoonewo zvinongokuitira kafoloyo chinhu zvako zvinokufanira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tobatata zvakare kuti tinzwewo kuti takarongerwei nhasi naJonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kushandiswa kwemimhanzi senzira yekukwezva vanhu mune zvakasiyana siyana, zvingava zvekuti vaende kunonyoresa kuvhota, kana zvekutevera vezvematongerwo enyika, kanawo kutandadza vazhinji. Muhurukuru yedu tine nyanzvi munyaya dzemimhanzi uye vari mudzidzisi muno muAmerica vaJona Masia. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMasia.
VaMasia,
nhasi tiroda kumbotarisa basa remimhanzi. Tinoona kuti mhanzi inoshandiswa mune zvakawanda. Mhanzi inoshandiswa kutandadza pfungwa, kunyaradza pangava parufu, kupembedza pangava pamabiko. Tirikuonawo iye zvino mhanzi uri kushandiswa kana kukurudzira vechidiki zvikuru kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Tichionawo vezvematongerwo enyika vari kushandisawo zvakare mhanzi mumisangano yavanenge vachiita. Mungataura chii pamusoro pekushandiswa kwemhanzi?
Zvekushandiswa kwemimhanzi zvinotova nenhoroondo kunyanya panyaya dzematongerwo enyika. Mimhanzi inoshandiswa kuti vanhu vave vanofarira zviri kuitwa kana kuti zviri kutaurwa nevanenge vachitaura zvematongerwo enyika. Kana mukatarira kubva kana pakaboda kuti sunungute enyika panguva yanga vana Thomas Mapfumo vari mujere vakasungirwawo mimhanzi yavo, nguva yakambopindawo muzorewa, vachena vakatoti kana iwe Mapfumo uchida kubuda bvuma kuti unozouya woridza pagungano richaitirwa vamuzorewa kuti kana uchida kuti uzobuda muchirongo kana mujere. Saka izvozvo zvinototionesa kuti music kubva kudhara yaishandiswa kuita kuti vanhu vaone zviri kuitwa, kuita kuti vanhu vafarire zviri kuitwa. Saka nanhasi ndonhoro ndo imwe chete iri kuitwa futi, iri kushandiswa kuti vanhu vange varifarira zviri kuitwa, kuyemura zviri kuitwa, vachifarira mimhanzi iri kuridzwa uye vachifarira vari kuridza vacho.
Tinoona kuti masangano zvikuru akazvimirira ari kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota ari kushandisawo mimhanzi. Munozoona here zvichizoshanduka uye michero vanhu vanozoenda here kunonyoresa kuvhota, kana kuti vanhu vari kungoyaungana pamhanzi vabvapo vakanganwa nezveshoko ravapiwa?
Ndinoona kuti zvino sandura taita zvibereko zvekuti vanhu vazoinda kunovhota, kunyanya kune vechidiki ndo vanhu vanga vasingavhoti. Vanhu vakuru vava vachinyoresa vachienda kunovhota, asi waizoti kana uri musi wekuvhota wozotarira kuti vechidiki vashoma shoma. Saka pari zvino tiri kuona kuti vechidiki ndo vari kunyanya kumhanya nenyaya dzemimhanzi. Saka kana vakaonawo varidzi vavo vachikurudzira kuti endai munonyoresa, zvichaita kutoti vakawanda vechidiki vachasumuka nemanyawi vachiti haregai tiinde tinozadzikisa zvatakanzwa nevanhu vedu vatinofarira, vana Gwenyambira kana kuti vanoita zvemimhanzi.
Nyaya yemakonzati inoshandiswa muZimbabwe chete here vaMasia, kana kuti nekune dzimwe nyika vanoshandisawo mimhanzi kukwezva vanhu?
Aiwa, inoshandiswa pasi rese. Kune dzimwe nyika inoshandiswa. Kana mukatarira kana zvakaita kunana America nguva yanga ichitsvagwa rutsigiro na Hillary Clinton vaitoshandisa vana Jay-Z vachiridza pamakonseti mahombe vanhu vachiuya vamwe vanenge vachiuya kuda kungoona chete kuti ndoda kuona muridzi wangu wendinofarira asi vakazonzwa meseji yevanoita zvematongerwo enyika votozosandura pfungwa kuti regai ndidi ndivhotere munhu iyeye saka ndo zvimwe chete nezviri kuitika kuZimbabwe vari kuuya kuti vangonakirwa nemimhanzi asi vachazonzwa nyaya iri kutaurwa nevanoita zvematongerwo enyika kwakutozovavhotera zvobva zvabudirira
zvine hatingatiwo here madisadvantage izvozvi vanhu vakanga vachishandisawo zvemimhanzi izvi vamasiya
tingati zvine madisadvantage zvine pazvakaitirawo kuti kana iye anoridza wacho kana kuri kuti unhu hwake husingaindirani nevanhu vakawanda kana kuti akazopotsa pamberi apo vanhu vakazotanga kuti haino ndo chiicho zvinogona kutodhingura uya wanga achimushandisa kuti adei aridza pamagungano angu zvinogona kutozoita kuti ashayiwe mavhoti
tinotenda zvikuru vamasiya nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kuna vajona masiya vanhu venyanzvi munyaya dzemimhanzi uye vari mudzidzisi muwest virginia muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
tinotenda jonga nechirongwa cheupenyu hwedu our lives abva atisiya taamumweya wenzimbo tombonzwa kuna Wingi D naOliver Mtukudzi kambo kachinzi parere moyo
ndanzonere kurira tasiya pano watakunokushira
watakundokudiyani
watungamira diyani wafunganwa tichenesera nzira hazvitizimbe nyama zvinotizimba pakati pehana chokuita hapana
hapana
kungomirira mhere yamangwana munotifudzire tapanorwasama Chomatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Chomatora mukoma matora mtazi yenama nichaigona Nisotu yenda chie manja sata kumwa Tumira ingi roze nitonta kuri Iri njozi taipaita atana ngura Iri njozi yandi kurira ama inda gura Diyani ya chandi naira Ama tepeto matwaira Daisi mbosunga nisa chaira Uwete nga tae mandi taira
Taira iwa
Kuna kukutire Napanur wata moja Yakunge nzvimbo yekutandarira nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyarira ndanzomere kurira tasiya pano watakunokushira ndiyani watungamira ndiyani wafunganwa tichenesera nzira hazvitizimbe nyama zvinotizimba pakati pehana chokuita hapana
hapana
kungomirira mhere
yamangwana
kambo kanodakadza kutobva tagadzirisa zita rekambo kanonzi panorwadza moyo kachibva kuna Wingi D naOliver Mtukudzi sezvo nguva yedu yapera regai tibve tatarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Varairidzi voita chisungo chekuti hurumende isavabatire mari dzepenjeni vachiti hurumende ndiyo inofanirwa kubhadhara mari idzi dzepenjeni. Tabatika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kustudio 7 at voanews.com. Muno kwaniso kunzwa na udzedu za nasi pa website yedu www.voashona.com. Ano kuwoneka ine mufaro, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndoku siya inasta, ndekile mhlanga achikupa chirongwa chendevele.
So we